Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 28 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabuy elections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. VaMushayavanu vataura mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi. RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zvuru makumi matatu kana kuti 30,000 ZIG pasvondo uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zvuru makumi matatu kana kuti 3,000 ZIG. Ko mari iyi inokwana here uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei? Tabvunza chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
No kuona sokuti nguwa ya tanga taka mirira ya kwana. Mari ya tanga taka tarifira ye muso ya uya. Sakanga zisemeru wane vanu za gajiriswa. Uye ya uya za kanaka nekuti nyangwe mari ino tendero wakutikinge tichitora nguwa ega ega tinenge tichida. Yakati wandei kumashure kuya sekusa nangura kwa ndaka ita. Marede emuso yanga kuketa sekuti hamusisina munyika. Nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana zviri nyaya dzemari. Chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo wemari yavo.
Asi kavaGwanyanya vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa.
Chimwe nechimwe chinoite kutangira katangawo nekupa mari iyoyo. Nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri. Saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemaZIG kutanga kwakanaka. Nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei.
Mungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo?
Nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa. Isusu vanogadzira mafambiro eupfumidzi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zvipinde mugwara kuitira kuti pasava nevanhu kuti vanochinja mari pamutsika mutema. Kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko. Hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamutsika mutema.
chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano
Ya, tingati reserve bank havana kuita basa nemazvo nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu tangai tichishandisei reserve bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maus avaishandisa pavakanga vasiyiwa vasina mari yenyika
izvi zvinorevei
vakatouraya zigi ipapo ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vasi pakapusa asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma 23 zigi against $1 pamusoro pezvefuti rehurumende rekuma 13 saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya redi ichaenda papi tinoona kuti redi ichakwira zvekare ndezvekuti malimitsi vaisa iwaya yekuti makambani sekunze kwendaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki then vanhu vovotorawo 3,000 zigi pavhiki mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatoda kukwana nekuti kambani tikaiona sekambani kambani inotoda mari yakatowanda itingati cash nekuti kambani haiwo paritonga tuckshop mari yevalimita apa apa yezigi iyi yekambani ndeye tuckshop iyi asi tikaenda kumatuckshop futi ari kumadowntown vanoita masel dzakatowanda kupfuura iyo ye30,000
totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi
pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike nekuti panonga pakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaket saka yava kutomanikidzwa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano vari parunare muharare bato rezanupf ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kumount pleasant neharare east asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namuzvare fadzai mahere nava allen norman rusty makam vaive nhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kwezanupf nematare muutungamiri webato ravo zvakabvawo kuti vaitungamira bato iri vanelson chamisa vabude vachiti rainge rapindwa napongwe asi mutauriri wezanupf vachris mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo bato retriplec rinotungamirwa navawash mencuve harina kusarudza akakwikwidza kunyange riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende vakakunda kuharare east ndevakevin mutimbanyoka vakakunda vainge vakazvimirira muzvare cynthia cheza kumount pleasant vakakunda ndimuzvare angela chimwedza mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano recenter for peace vasolomon bobo sibunu
kana takatarisa nyaya yemabielections ari kupakupiitwa tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva adzingwa kana ashaya paite replacement nguva ichiripo vatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo zvichifambirana nezviri pabumbiro remutemo zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika kuri. Zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabaielections iwayo. Zvinogona kuve imwe nyaya yakasiyana nekuti mabaielections aiitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa pakutarisa panyaya dzesarudzo kune yatinotiyo apazi kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisisina basa rakakosha kwauri ndo chekutanga tatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka, saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei ndobvomhanya here, ndinoswera ndiri kukiu yekuvhota, ndinoswera ndiri kurali here, ndinoswera ndiri kupi, kana kuti ndinotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndo imwe nyaya yatinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo zvikuru vachitaura nebato riri kutonga richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichiatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo, paprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takangazviri kune provision yakadai yakanaka heriko, asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga nhingi.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari parunhare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu makumi matanhatu nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu makumi mana nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika gumi dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubondirana kwekombi nerori mugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikachamadza zvikuru inyaya yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapiwa zvikwanisiro zvekuti vanogara varimo pamahighway vachironda mota dzinenge dzichikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru ematraki aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganisawo kana kurara vari pamugwagwa, zvinenge zvichikonzeresa tsaona. Saka tirikukumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vange vachitongwawo kunyakuiswawo kumajeri kuti zvisaitika kana kukanzirwawo driver's license kuti muna anzwe kutya kupara mhosva pamugwagwa ndechimwe chisimwe chinhu chatichiguda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotongerwa kuenda muturongo asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaindi vamwe vacho apo vakapara mhaka hombe sikuru dzekuuraisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru rinonyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafah rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Peifarai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weorganization inonzi Young Miners Foundation. MyYouth ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchera.
Koma Farai, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners ari?
Young Miners Foundation tiri kuindirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chatidetsera vechidiki tondakuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinisi vazame nepose pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakushepega mamainzi avo kana ari mamainzi kuto the ministry of mines and development nemamwe masector instrument etakakoshera fanana na environmental management agency nei kuti ati mashandiro acho anaka. Saka Young Miners Foundation tine calendar takagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore ine maevent akuta chigore richitanga takatanga kuita leadership session yataenge bhizisana nevechidiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu and manajership sitazani kushandisa ndeapp kuti mutungamiri gwenyu kuite kuti basa rati riendere mberi. Chechipiri, takabatana nevemc zepenyaos marketing corporation of Zimbabwe magati bhadharira chikoro chekuti tidzidze kuzimbabwe school of mines for a short course yezvekukapa nekupolisha matombo. Saka takaita muungeli about 2 weeks tripa Zimbabwe school of mines tichidzidza kuti kumatombo ari magemstones anaunga munzvimbo dzakasiyanasiyana naparei ana bank bridge dzimwe dzimbo dzakasiyasiyana munyika aya tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tinogeza kungomatengesa akadaro kuti anoita value yakanyanya kana takagadzira jewelry akaka takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumapunza. Tikuenderera mberi nechirongwa chete kudzidzisa vechidiki kuti vasamagumire mukuchera tedeni zvakare tikopa tichagadzirisawo chepatichagadzirawo kana ari marini yedu maiyering yedu mabhesi tedu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare nekuti nyika ino ine zvichiva zvakawanda. Tikuenderera mberi zvakare mapurogiramu dzakafana nemaYoung Miners indaba
iri kuitwa rini indaba iyi
kuti mafiti mashoma shoma ari kuuya kumashonale iti kwa tino mwengari dana kwa chibiki chibitra kuchi tingari keba sa irisei chibitra kwa peke mamae ni sei chakai gati mashini chika tino gari kende rendeli tinga mawane kupi chabileta kwa ungana chapa kujibiki chasena sa ema kezi kizi kita jibia chasena ugura kujeka mamevive ni mawezi chesma inji ina mnisi chesa ali hechi ni wali mbali chiri antikuza chasena sa ema suppliers equipment ina chemicals nchika nengirari ipoka si chuta uchete kita chakati mwende waliki isuka andema service chakadari chinomba echa kari zinatuna vete malaga maina sudi dave kapita mpozi mpozi
mnenge mchita sayi
chino taka uniwechi bika alikita mishaka naka mpasa ya vichira mungu ni menjati kufuma laka ni vichoto chitaloza peki chukita kuya mshu yungana pa maini pako nivangu wetu kutuwa nivangu kukoka moto kati jito niko niwewe wakashika ipako soo yende wewe kusaliwa sayi asichi vija ni kuona nisho alikita tobe zao kituwe vara darimati mpoka kasi ya nasiana eni urumende nivangu shuri mbili yame chenika na nivangu chenika na nivangu kwa zakari kishinza za kutuwa na don't ready rine kungote wechi wiki nga ahitora maini so definisi nga ahitora kamaini chini shirika ndiyo chini chini yingia inaweza kwenye yote yote kadiri mabasa wana wakati tazama kuna zaidi kwa maini ambapo maini zetu kwa kama digri ana maini jelo disaidi kwa kanga shia mabasa ni mapigi maini yale pesa na shia shikuita afi masomo kwa maini zaidi ya kama somo la kama professional life tamsho vura wana wale na mambo mengi ana yangu mama ile tuzichelea mungu ishi mkeke kuna ri gori ni ngori gori kuna ri korom ni ngori korom kuna ri lithium ni ngori lithium ni ngori lithium ni ngori lithium ni ngori lithium ni lithium ni lithium zakari tukubatana ni wangu makasia na sana ima uba ya chenji mamu alimika na alikuji shibu bifada kuji na ini kwa hiyo maini yake tungai kudefe bago sumo yote na kumidia na kunda kulagi scale kudefe taka taka liyate kuchira kwa 1980 mapozi kwa shindi ya sumo waka ati ngori sumo mamidia mamidia malagi malagi kati mtabu kito kisipi tila sucha mbeji kutu kito rima kasa ya wati na simu dika abe kusumo aende pa midia mtana kulagi chaiko
aywa tina ukutenda mkoma farai nekupinda mshurongwa chedu chanasi mange mbaka aterira kuna farai pain kupua anotungamira sangano Young Miners Association. Aiwa hamawadiwa nambitambe inoregwa ichanaka. Aiwa hamawadiwa nambitambe inoregwa ichanaka. Gati sangane zvakare pachirongwa chino shondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chino tarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tachipa navamubaiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubaiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vawande makadi iko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubaiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowa a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubaiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vakakati endai kuwai dzakarasika chete dzaIsraeri. ndo kwa kawira Jesu. Saka alama izimeji andizomba azireli zefuti kutikana muna usinamata unafaro kuwa na zizwezi so unudamu upenyu ngati tarifei Jobu. Jobu waka tambuzika aivene ufumi asi akazopesira arwara pepe vana wakilafa munoona kakutizo Mari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine period kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru, nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri anakwenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri, and otherwise vanokuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyoyo. Mazviitanyi vawande, mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa, munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Capes United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegut Pirates 1-0. Kuchitiwo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Capes United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.